Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isisu kugadzwa kwavamunangagwa tikucherechedzi hakusi pamutemo, kungozvigadzawo. Hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vararirani vanhu veZimbabwe.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa navaEmerson Mnangagwa nhasi.
Hatiri inyika yakarongeka, uyezve tine bazi reeducation rakarongeka. Hatini taifanira kunzwa mashoko aya achibva kuna vaNiki Mangwana, mashoko anga achibva kuna Permanent Secretary veEducation achipiwa kwese kumaprovinces.
Varayiridzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa navaEmerson Mnangagwa nhasi mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevazhinji munyika nekunze. Masangano nezvikwata zvevaongorori vetsarudzo vakanga vari munyika kuongorora sarudzo dzichiitwa, kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC, vanoti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Triple C inoti sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa patsva dzichitungamirwa nemasangano eAfrican Union nereSADC, asi sarudzo idzi dzisingafambiswi neZimbabwe Electoral Commission. Tabata mutauriri webato reTriple C vapromise Mkwananzi kuti tunzve pamire bato ravo munyaya iyi pamwe nekugadzwa kwavamunangagwa nhasi.
Isisu kugadzwa kwavamunangagwa tikucherechedzi hakusi pamutemo, kungozvigadzawo. Hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vararirani vanhu veZimbabwe sarudzo yavo zvichiitwa navamunangagwa nebazi ravo refasi. Saka isisu tinotaura sematauro akaita SADC, African Union nevamwe vakanga vari muno vachiongorora mafambiro akaita sarudzo, vakataura zvakajeka kuti aiwa muZimbabwe hamuna kuita sarudzo dzinounge dziri sarudzo dzine bundutso. Zvakaitwa hazvina kubuditsa pachokwadi kuti vanhu mutungamiri wavanoda ndiani. Tinozviziva kuti muZimbabwe vanhu vaida vakasarudza vaNelson Chamisa, asi Zeki yakazotanga kutaura kuti vasarudzwa ndevamunangagwa anova manyepo. Saka manyepo iwawo ndiwo zvakare yatiri kuona kuchinzi vamunangagwa vachagadzwa. Manyepo oga oga hazvina nguva yazvinopwa zvinoenda zvichangoparara, nekuti hazvisirizvo zvakasarudzwa nevana veZimbabwe. Isisi tiri kuti ngakuitwe sarudzo dzakajeka dziri pachena dzakatariswa neSADC neAfrican Union dzinoitwa pasi pebazi risiri reZeki asi rimwe bazi richange ragadzirwa rinokwanisa kurana maelections akachena akajeka anozobuditsa mutungamiri chaiye chaiye anodiwa nevanhu veZimbabwe.
Imimi seTriple C, chii chamuri kuronga pamusoro pekusafara kwenyu nemabadro akaitwa sarudzo? Pane zvamuri kuronga here?
Isusu hatina zvatinoronga kunze kwekukurudzira macitizens emuZimbabwe kuti vamake sure kuti zvavakasarudza ndozvichabuda pachazenge paperera nyaya iyi. Isusu tinoti kumagumo kune nyaya, kumagumo kune nyaya. Munangagwa angazvigadza asi ngaazive kuti kumagumo kune nyaya. Vana veZimbabwe havasi kuzotendera zvakare kuti Munangagwa aramba achizvigadza kuzviita mutungamiri wenyika zvisiri pamutemo. Akazviita muna 2017 achibetserwa nemasoja, akazviita zvakare muna 2018 mushure mekunge akundwa navaChamisa, akazvigadza akaramba aripo abda kuzviita zvakare dzekuti hazvisi hatisi kuzozvitendera kuti zviitike izvozvo.
Mataura pamusoro pesadaka African Union nemamwe masangano, chii chamuri kutaurirwa nemasangano akaita seaya uye kusanganisavo nyika dzakaita seamerica, Britain, Zambia nedzimwe? Pane zvadziri kutauravo here kwamuri?
Ndinofungidzira kuti nyika dzese dzakatotaura kare sarudzo dzichiri kuitwa. Dzakatumira mapoka akanga arimo paground munyika yeZimbabwe vachiongorora mafambiro akaita sarudzo. Ende ndinoziva kuti vese vakanga vari munyika vakanyora zvakajeka kuti aiwa, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Sarudzo dzakaitwa muZimbabwe hadzisi sarudzo. Kunofanira kuzonyatsoitwa sarudzo dzakajeka, dzakachena, dzakatsetseka, dzinochabuditsa mutungamiri anodiwa vanhu vemuZimbabwe. Tinoziva zvakare kuti kune vamwe vatungamiri vesadhaki vari kuda kuita misikanzwa yekudzora mashoko akataukwa neobserver mission yakanga iri munomu. Asi chokwadi hachiri, hari chinjike. Chokwadi chinoramba chiri chokwadi. Saka isu ticharamba takamira pachokwadi tichikurudzira vakuru vesadhaki kunyanyanyana vakanga vari pagraundi vana Dr. Mumba nevamwe vake kuti varambe vakamira nemashoko avakataura ane umbowo neupfupuri wezvakaitika pagraundi zvavakaona mafazi vachivhundutsira vanhu vachiisa madheski vachinyora zvavainyora vachiperekedza vanhu kunovhota vachibetsera vanhu vanogona kunyora vachiti gavaitiki sevasingagoni kunyora nezvakawanda zvakaitika zvachose. Inofanira kubviswa pagadzikwe patsva kuti paitwe sarudzo ichange ichisupervisa nekuongororwa nesadhaki neAfrican Union ichienda mberi ichitosarudza mutungamiri wenyika mune zvakanaka.
Mataura pamusoro pedzimwe nyika dziri kuedza kuti zvakataurwa nechikwata chesadhak zvibviswe kana kuti zvidzorwe, mungatiudzawo kuti ndedzipi nyika idzi?
Tinoona nyika dzakaita sana South Africa nanamibia nedzimwe dziri kunyoranyora zvadziri kunyora zvisinei nebudikidzo yakabuditswa neobserver mission, uyezve dzisina kukwanisa kumirira kuti observer mission ipedzise ripoti yayo ipe marecommendations ekuti kana zvadai zvichafamba sei. Vamhanya mberi kunomhanya kunovhara kuti zviri chokwadi chivharike, asi munozviziva imimi mukoma kuti chokwadi hachivhariki zvekumhanya. Naizvozvo isi tinoramba takamira pachokwadi tichi
avo vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaudza Studio 7 kuti kugadzwa kwavaEmmerson Mnangagwa kuchaenderera mberi uye hakunei nebato reCCC. Vachitaurirana padande mutande nepasocial media, vanhu vazhinji vari kuedza kuziva kuti vatungamiri vemuAfrica vachauya muZimbabwe nhasi kuzoona vaMnangagwa vachigadzwa utungamiri ndivanani. Zvava kuzivikanwa kuti vamwe vanonzi vachauya muZimbabwe nhasi vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaPhilippe Nyusi vekuMozambique nevatungamiri veNamibia neDR Congo. Mutungamiri wekuKenya vaWilliam Russo havasi kuuya, asi vachatumira munyori mukuru wemakurukota ehurumende yavo. Tabata vanoongorora zvematongero enyika amai Laina Ndlela kuti vatiudze zvatingatarisira kubva kuvatungamiri venyika dzemuAfrica maererano nekugadzwa kwavaMnangagwa.
Muzuva ranhasi pachange pachigadzwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuya mumashure mekunge vaiona kubatwa kwesarudzo dzenyika iyi yeZimbabwe zvanosanganisira mapato eSADC, eAfrica Union pamwe chete neEuropean Union vakaratidza ivo kugununʼuna vachiti sarudzo idzi hadzina kunge dzabatwa nemazvo.
Ndevapi vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuvepo uye chii chatinotarisira?
Muzuva ranhasi tichange tichiona vatungamiri venyika yeSouth Africa, mutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi pamwe chete nemutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi, avo vachange varipo pakunokorokotedza mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Maindlera, vatungamiri vezhinji vemuAfrica vari kuratidza kuti havasi kuuya kuZimbabwe.
zvimwe zvikonzero zviri kupiwa nevatungamiri vemuAfrica ava vasiri kuuya kuZimbabwe ndezvipi?
Vatungamiri vazhinji vemuAfrica vachange vari ivo kuAfrica Climate Summit iyo iri kuitwa kuNairobi.
Chii chatadzisa mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto kuenda kunoona vamunangagwa vachigadzwa utungamiri? Ndiani achaenda pachinzvimbo chavo akamirira Kenya?
VaWilliam Ruto anove mutungamiri weKenya havana kubudirira kuenda kundogadzwa kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa muzuva ranhasi. Pachinzvimbo chavaRuto kuchange kuine Prime Cabinet Secretary vaMusalia Mudavadi. Izvi zviri kunyanyokubvira pakuti muzuva ranhasi muNairobi, Kenya, pachange pachiitwa Africa Climate Summit iyo iri kutarisirwa kuti pachange paine vatungamiri vemudunhu reAfrica vanodarika chero makumi maviri. Naizvozvo urongwa uhwe Africa Climate Summit hwanga hwakagara hurimo muchirongwa, saka maonero angu ndinoona sekuti kugadzwa kwemutungamiri weZimbabwe kwasanganisirwawo nekuti vatungamiri vazhinji vemuAfrica vanga vakatogara nechekare vakagadzirira ivo kuti vachazoenda kuAfrica Climate Summit iyowo zvekare iri kutanga muzuva ranhasi.
Amaindlera, kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemuAfrica pane zvimwe zvakunoreva here? Chii chamuri kuona apa?
Padawo zvinogona kuti kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemudunhu reAfrica kunokorokotedza nekumira pamwe chete navaEmerson Mnangagwa zviri kubvawo pamashoko ayo akaturwa neavo vaiongorora kubatwa kwesarudzo dzemuZimbabwe mumwedzi wapfuura wanyamavhuvhu. Naizvozvo inogona kunge ichingoriwo strategy yekuti varikuda kuti vambonyatsokumirira vagoona izvo zvicharamba zvichiitika kuti angave api matano achazotorwa pada neSADC kana kuti Africa Union, sezvo pachifungidzirwa kuti sarudzo dzapfuura dzakaitwa mumwedzi wanyamavhuvhu hadzina kunge dzafamba nenzira yaitarisirwa.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoshora zvikuru mafambiziro ari kuitwa nyaya yokuvhurwa kwezvikoro. Vadzidzi, varayiridzi nevabereki vakange vakaziviswa kuti zvikoro zvinovhurwa nhasi 4 Gunyana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti vamwe vadzidzi vakatosvika kuzvikoro zvavanodzidzira nezuro, asi ndokusangana nemashoko ekuti zvikoro zvichavhurwa nemusi wechitatu. Dr. Zhou vanoti nyaya dzesarudzo dzakakanganisa zvizhinji zvekuti hurumende yaida yakanonosa kuvhura kwezvikoro kwesvondo kana kuti kwemasvondo maviri. Dr. Zhou vanoshorawo kuti zvimwe zvikoro zvichanonoka kuvhurwa kuitira kuti mutungamiri wenyika agadzwe utungamiri nhasi.
Zvatinoda kutaura ndezvekuti mashoko kuti zvemuHarare chete ndo zvinovhura Wednesday, zvimwe zvikoro zvichivhura nhasi nomuvhuro anenge ane mateya. Mamwe mashoko azotevera yavo anoratidza kuti zvikoro zvese zvinovhurwa nechitatu, asi tinozva kuti vana vanga vagara vaenda kumaboarding kana kuti vakaenda nezuro vakawanda kumaboarding. Saka communication imwe inoti vakaenda havo nezuro kumaboarding ngavachingogara ikoko.
Zvinofamba seko, Dr. Zhou, kuti imi nebazi rezvedzidzo munotadza kuudza vadzidzi nevabereki vavo kuti zvikoro zvinovhurwa?
Zvazvinongotaridza ndezvekuti hapana kuita pfungwa dzakarodzika. Paifanira kunge pakataurwa nguva ichipo kuti vana vanoenda kuchikoro rini. Zvekare zvaida kuti nemaelection akanonoka kuitwa aya vana vambononoka kana nevhiki rimwe kana maviri vasati vadzokera kuchikoro, zvichipawo vabereki nguva yekumbotsvaga mari. Saka chatingataura, vana vanofanira kudzokera nechitatu vese zvavo kunyange zvavo vakawanda muma boarding vava kuzvikoro asi zvikoro kutanga kudzidzisa kana vari varairidzi zvinotoreva kuti chitatu ndopanenge pava muzvikoro navarairidzi kunyange chitatu chechi hachipi nguva yakareba kuvarairidzi kuti vatsvage mari vadzokere kuzvikoro nokuti varairidzi vanhu vasinawo mari vari kutotsvagawo mari yokudzokera.
Imwi sevarairidzi munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi Dr. Joe?
Chikurukuru chatinoda kutaura kuhurumende ndeyokuti maelection akasvika pasina chauviri chavarairidzi changa chaenda kwavari kusarirwa kwe$50 yakaenda kwavari. Isu singwisingwi yedu ndeyokuti mari yebasic salary yavarairidzi idzokere pamari yavaitambira October 2018 asati apfuura iyo yaita 540. Mari iyi ndo yatinoona kuti ikava iripo iri basic salary maallowances achizoramba awo aripo zvingapawo chauviri kuvarairidzi. Asi pari zvino vana nemhaka yokuti mashoko anofamba zvakasiyana uyezve havasi vese vanonge vachiteerera kumaredhiyo vana havana zvakajeka zvokuti nhasi uno tichaona vamwe vachinda vamwe vachitadza kuenda kuzvikoro. Asi correct position ndeyekuti zvikoro zvinovhura neWednesday taasiko zvino zvinoratidza kuti Zimbabwe yose jekerere zvikoro zvakawanda zvisiri maboarding ayo anga agara atoreceiva vana zvinotanga kudzidza neWednesday kana kumaboarding vachafana vachingo prepare wavo kudzidza asi zvikoro kutanga kudzidza musi Wednesday. Izvi zvingadeo zvakakomuniketwa nguva ichipo zvisina kupedzera vabereki nguva yokumhanyisa vana kudzokera. Ministry ingadeno futi yakatopa kana 2 weeks chaidzi zvokuti vana vazodzokera kuzvikoro muzvikoro madekara vamboonawo nguva yekutsvaga mari.
Dr. Joe, sevarairidzi munotiwo kuvabereki pamusoro penyaya iyi?
Tino urombo nemashoko anonoka kuenda. Tinofunga kuti Ministry of Education inofanira kuti inyare kana ichitadza kuendesa mashoko nokukurumidza kuti varairidzi pamwe chete navana vechikoro navabereki vazive kuti zvikoro zvinovhurwa rini.
Icho chakakonzera izvi chii, Dr. Joe?
Kana tiri nyika yakarongeka uyezve tine bazi reeducation rakarongeka hatini taifanira kunzwa mashoko aya achibva kuna vaniki mangwana, mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces achiinda zvakafanana, kwete matirativhange aya kana kutamba namadhaka pasina mvura atiri kuona achiita mumashoko achichinja after every minute. Hati expect kuti vanhu vedzidzo reeducation vange vachidero nokuti dzidzo reeducation inofanira kuratidza kurongeka sevanhu vakaenda kuchikoro.
Avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Shou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato reZANU-PF ratanga kutsvaga vatsigiri vebato iri vakakwikwidza musarudzo varinoti vakakwanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nokuti pasarudzo idzi vanhu ava vakawana mavhoti mazhinji anopfuura akawanikwa navaMnangagwa. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuedza kuisa bhora musango. MuNewsday makare sangano reCarter Center rinopomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekutadza kuita basa isina kwayakarerekera richiti ZEC haigoni kufambisa sarudzo. Izvi zvinotevera masangano mazhinji anoti sarudzo dzesvondo rapera hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Hurumende inonzi yatumira mabhazi mazana manomwe kana kuti 700 kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe kuti anotakura vanhu achiuya navo kuNational Sports Stadium uko vaMnangagwa vanenge vachigadzwa kuva mutungamiri wenyika zvekare. MuNewZimbabwe.com mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakoka vaimbova mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu kumutambo wekugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. Izvi zviri kuitika panguva iyo vamunangagwa nemutungamiri wezambia vaHakainde Hichilema vachiratidza kusawirirana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndiri mutsigiri weZANU-PF chaiye. ZANU-PF ndinoifarira. Asi ndichitaura hwangu semunhu wemuZimbabwe. Apa pakaresveka. Dambudziko ratika munyika medu ndechekuti nechinhu chiri rongo. Hazvine kuti bato iroro haubvumi kuti apa pari rongo. Hungu ini ndiri mutsigiri weZANU-PF. Asi apa pakarigwa. Ndobva ndasapota zvakare vachiamisa kuti magoni hamuna kuenda kumakotsi nekuti akumakotsi tangosvika tongokudyai. Saka izvi zvokugadzirwa kwapurezidhendi vedu vepati yedu vamunangagwa hazviri kuitwa karikiriki, zviri kuitwa chimbi chimbi. But aiwa ndinotaura semunhu wemuZimbabwe kwete wepati, but izvi zvaakuitika zvanyanya. Zita handitauri asi zvanyanya.
Tinorwadziwa mwoyo kwazvo kunzwa nhasi uno kuchinzi pane mapuresidensi edzimwe nyika kana achidhonza zvakanaka misoro handizivi. Kuziva Ramaphosa varotosimuka kuenda kuZimbabwe. Uyiwo uyu wepaMozambique apa uri kuuyiwawo futi kuZimbabwe. Kwozoita wavo baba vekunorwiwawo Hondo Kasikaperuko vari kuuya kuZimbabwe. Hapana munhu nemusoro unodhonza ungadai achiuya. Vane misoro inodhonza vatobuda pachena kuti havauyi. But avo vari kuuya nekuda kwekuti naidzo dzinenge dzitoriwo mbavha. Dziya moto wembavha, mutoriwo mbavha. Uyu munangagwa ana kuhwina mavhotsibo wakaba uyu itori mbavha iyi. Saka muri kuya kuzopemberera umbavha hwake here kana zvakamira sei? Mr. Ramaphosa of South Africa, Zimbabweans are in South Africa because of brutal leadership of this ZANU-PF leader Mnangagwa. Asi nhasi uno muri kunopemberera kuba kwaakaitira vanhu veZimbabwe, vakaba vhote vanhu veZimbabwe. Ndiye muri kunopemberera here?
Ini zvangu ndoda kutaura kune ose machange champions vari kushora danho ratorwa nemutungamiri wedu Advocate Chamisa kuti vasaenda kumatare. Zivai kuti ZANU yanga yakatozvitarisira izvo kuenda kumatare izvi. Ndozvayanga ichitoda. Musafunga kuti Chief Justice Luke Malava akadzoserwa mahara. Remember term yake of office was expired, akadzoswa naED. Ndozvaakatodzoserwa izvi kuziona ndikudzosa pabasa iwewe uzondimirirawo kana nyaya yangu yaakubuda. Saka Luke Malava akatomirira Chamisa kumatare kuti adhismise nyaya. Ende wanzi Advocate Chamisa vaingoendesa nyaya kumatare ikandoshaya basa. Sadhiki yese yanga yakamira nezvino AU neEU vanobva vachitobuda mazviri kuti handi wasarudza ruti yokuenda kudare. Saka nyaya yako ichatungwa nedare. Saka zvavaita izvi rega aivana ED vaita inovagaration yaweyo haina problem. Remember Bobo akaita inovagaration 2008 aita one man race paya. Asi zvakasvikepi? Regai vaite, regai vaite. Chidembo tamba tamba musi takabata. Toda kuona kwazvinosvika. Dini Joma pa Joburg.
Nos pasmos tondri pa Joburg. Zvinotaura ndeZANU-PF. Zviro zvakanaka maningi kwavari kuti kune vanhu vamwe. Bona side draw rakanaka strike. Asi vechimugadza vanomugadza. Asi kuzona 5 years dzokwanaka. Unosapura ZANU-PF wacho unosikai sapoti. Tiche tiri kutokwara zviri heavy pa 5 years acho izvi. Kutambura chaiko nosi kutambura. Tiche nekwezvironda. Mayouth acho ZANU-PF naavo vari kuuraya vanhu ka. Tinomutenda inguva yanyu yekuuraya vanhu asi Mwari ariko asemunhu wani. Muchapinde bhizi. Ziva kuti munangagwa wenyu gore raanobva paigare ipapo. Muchadi kupenga maningi. Kura vandu kumunda ikoko. Mwari aisi benzi ichakwana nguva yekuti zotongwa isusu. Takutonga iwo. Musazochema mangwana. Mwari uchatiramura. Rambai mukada vandu vaZANU-PF kuuraya vandu. Ndinokutenda nebasa renyu munoita rekuuraya vandu.
Anokwasai ndimufundisi moyo. Kuona vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vakaita saPaul Kagame, vamakuva mukwetsi masisi veBotswana neveRwanda, namaya Asalimu vekuTanzania, navaRuto vekuKenya, navaHakainde Hichilema veZambia, nevamwe vatungamiri vachitadza kuuya kuzoona kugadzwa kwemutungamiri weZANU-PF. Zvinoratidza kuti ZANU-PF kuita kwayo wendo huno kwakaipa, kwaonekwa nenyika dzose. Kaakungozvigadza, kwaakungozvigadza zvakafana nemwanasikana anozvirodza ega chinda rora rake oga vabereki vasingazivaramba mukwasha. Zvakabuda musarudzo zvinonyadzisa, hazvigamuchiriki. Saka tinoda kutenda zvikuru kuona vatungamiri vakafanana navaPaul Kagame anamai vekuTanzania nana vakaende chilema vana mukwetsi masisi nevamwe vatungamiri vana baba Ruto. Kuratidza zvakaita zano PF zvinonyasa hazvifadzi zvikuru nokuti sarudzo dzimaitira dzakaitwa hadzira kuti nenzira yakanaka chero zvavo vachiva vari kuti ngazviitwe nekuti ndo vakabata masimba ose kumapurisa kumasoja kuvasori nokupinda kupi parichinjinja kaipa chatisingakurudzise munyika yedu yeZimbabwe. Ngatirambe chingonyengetera nyika yedu yeZimbabwe, ndatenda. Amen.
Mukoma Hwande, regai tikutaurirei. Zimbabwe yamunoona ikai yakatofirwa nevanhu vakawanda zvokuti vamwe dai vanga vari vapenyu vari kuchimoyo nhasi unoyu kana kuti vari panyadzonya kana vari pahiroshi kana kuti vari munyika. Kutaura kuno vamunangagwa nekomiti yavo inekabhineti yavo vangadai vasina kana pawa, saka ngavarege kuita sokuti vakaita advantage yekuti vamwe vanhu vakapera kufa. Maitira vari kuita vamunangagwa vari kutonga zvinenge zvinorwadzisa vana veZimbabwe, kuita zvokuvarwadzisa, kuita zvokuvapidzisa. Taapa nguva yamubhutu seseko here? Taapa nguva yaidlamini here? Taapa nguva yafarao here? Zvavari kuita vamunangagwa iko zvinezvi maerection makaona zvakaitika, vaingoita zvavanoda ivo neZANU-PF vachishungurudza vanhu kumusha, vachishungurudza vanhu kumatowns, vachinyiva mapepa, vachiita sei. Iko zvinezvi vari kutaura nyaya yekuzvigadza ende vari kutaura zvinhu zvinorwadza. Maminista eZANU-PF zvavanotaura kumhuri yeZimbabwe zvinorwadza. Vari kuita sokuti nyika yacho ndeyavo ivo chete nevana vavo. Zvichatirwadza, tichagumata zvipira ende tichazvipira kuti tinodzibata futi dzacho because vari kutituma kuti titore mweya wakaipa. Vamunangagwa vari kutuma kupusha mhuri yeZimbabwe kuti isvike pakutsamwa. Zvavari kuita izvi isusu takati sina mweya iwoyo, but ivo vari kutisunda kuenda kusiriko. Ngavatye nyika, ngavatye mhuri yeZimbabwe, ngavatye midzimu yenyika, ngavatye Mwari. Vamunangagwa ngavarege kuita zvavangoda ivo, zvichatituma kuti tibate futi dzacho izvi. Ndatenda hangu mazviita. Mwari vatsvirei baba chinogurei.
Zvakaoma izvi. Idzo tange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reDoctors Without Borders riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzidzivirire dambudziko guru munyika yeChad panguva iyo vapoteri vari kubva munyika yeSudan vari kuramba vachiwanda uye vachida rubetsero rwakawanda. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti vari kutarisa kushandisa mitemo yakaoma kusanganisira kudzinga vanhu munyika zvichitevera kurwisana pakati pevapoteri vekuEritrea zvisingawirirani pamusoro pezviri kuitika mune zvematongero enyika kwavakabva kuEritrea. Zvonguva yedu yapera, topotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa navaEmerson Munangagwa nhasi. Varayiridzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.